manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tino sangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera zvita 30, 2023 makacherera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mafashamu emvura ari kutarisirwa kupera nhasi mushure nekukanganisa matunhu akawanda munyika uye pachisirwa kuti pachapararira zvirwere. Vakawanda vanoti kunyangwe upfumi huri hwenyika huchinzi huri kukura vachiri kunonga sose nemuromo. Varairidzi vochema-chema nedanho rehurumende rekuvhura zvikoro zvichemo zvavo zvekuwedzerwa mari zvisati zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakatarisana nedambudziko remafashanu emvura ayo ave kuparadzawo zvivakwa zvakawanda kusanganisira mazambuko, dzimba nemigwagwa mumadhorobha nekumisha. Pari zvino vanhu makumi mashanu nemumwe vanonzi vafa pamusoro pemvura iri kunaya iyi. Mafashanu emvura awa ari kutarisirwa kupera nhasi asi akanganisa matunhu akawanda munyika pachishikirwa kuti pacha pararira zvirwere zvakaita sekolera iyo yagara iri dambudziko guru munyika. Tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga kuti tunze zvingaitwa mukuedza kudzivirira kupararira kwekolera panguva iyo mvura yakawanda iri kunaya uye vanhu vachiungana panguva yezororo reChristmas.
Chandinga taura ndechekuti cholera idambudziko riri kuramba riri kupararira muZimbabwe and nemvura iri kunaya uye kuungana kwevanhu pamazororo chakwanisa kuparadzira zvakanyanya kana tikasaita zvinotarisirwa kuti chirwere chisaramba chichipararira uye kuti vaya vanenge varwara vakwanise kuwana rubatsiro. Chirwere chekolera chinokonzerwa chirwere chatinoticho waterborne disease chinoparadzirwa muchikafu nemumvura nezvimwe zvakadaro zvatinenge tichidya kana kunwa. Saka michero iya yatinotenga kumusika kana isina kusukwa zvakakwana uyezve kana tisina kuita utsanana nekusangana nevaya vane kolera tinokwanisa kubatira chirwere toramba chichiparadzira. Saka chatingakurudzira ndechekuti vanhu ngavakurumidze kuwana rubatsiro kana vaita manyoka uyezve vasaenda kumagungano kana vane manyoka ngavagare mudzimba nokuenda kuchipatara vachikurumidza kuonekwa nanachiremba.
Dr. Ranga, mataura pamusoro pemvura zhinji iri kunaya mazuva ano muZimbabwe panguva iyo chirwere chekolera chichinetsawo kudai, chii chinofanirwa kungwarirwa apa Dr. Ranga, sezvo mvura ichinaya uye vanhu vachiungana ungana?
Vawande, zvatingataura ndezvekuti mvura yakanaka iri kunaya inoita kuti tikwanise kurima uyezve yachakatira. Asizve kana mvura iyoyo ikange ine utachiwana hwekolera ino vanhu vanokwanisa kubata chirwere. Saka zvatinenge tichikurudzira ndezvekuti vaya vanochera mvura mumatsime ngavaboirise mvura vasati vadziise mvura vasati vaishandisa kugeza pamwe chete nekubika nekusuka ndiro nema michero iya yavanenge vachidya panguva ino zvakaita semamango.
Saka Dr. Ranga, chamunokurudzira kuti vanhu vaite ndechipi?
Saka zvatinonyanya kurudzira ndezvekuti vanhu vaite utsanana, vageze maoko nguva dzese uyezve vashandise zvimbuzi nekuti vaya vanenge varwara nekorera ngava saenda pamagungano sezvada kurudzira kuitira kuti vasaramba vachiparadzira zvirwere, asi ngavaende vanoonekwa nana chiremba kuti vakurumidze kuwana mishonga nekuti vaitwe yatinoti hydration nekukurumidza vanenge vachidawo maantibiotic. Izvi ndo zvatingakurudzira kuti vanhu ngavaite kuti tidzivirire kupararira kwechirwere chekorera.
Ko iyo hurumende iri kuita zvakakwana here pamusoro pekurwisa kupararira kwechirwere chekorera, uye chamungavakurudzira kuti vaitende chipi?
Vahwande, ndinofunga kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kudzivirira dambudziko rekorera. Dambudziko rekorera rinotoda kuti paitwe a concerted effort which is quick, which will see my results immediately. Nokuti tikakwanisa kuti chirwere chisaramba chichipararira uye vaya vanenge vabata chirwere tinofanira kunge manumbers adzikira by now, asi zvatiri kuona ndezvekuti manumbers ari kuramba achikwira. Zvavanofanira kunge vachiita ndezvekushanda nema local authorities kuti vabatsirane. It's an issue for everyone. Uyezve nekushanda nevaya vemabhizimusi kana vaya vanoita zvepamusika, kozoti zvine kushanda naivo maindividuals, because munhu wese ane responsibility pamaindividual level kuincrease awareness pane vaya vanenge vane mabhizinesi anoita sezvemusika. Hurumende ngaivabatsire kuti pavanoshandira pange pane utsanana, uyezve vaya vasingakwanise kuvhura nenyaya yekorera ngavawane support yekuti mabhizinesi avo asabroka. Zvozoti zvevaya malocal authorities, it's really a concerted effort kuti tiite fence off further spreading yekorera. Saka zvatetiri kukurudzira ndizvo zvinodiwa ipapo, kana ari matende here, kana ari mabuilding here ari specific kuti vanhu varapwe korera, kwozoita zvekumobilize maresources zvinosanganisira maantibiotic, maiv fluids, mvura dzinodiwa nekushanda nemamwe maorganization anokwanisa kubatsira kuti maresources ave available. Ndinofunga kuti maresources akawanda ekuti chirwere chekorera chidzivirirwe zvichaita kuti chikurumidze kupera.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Tina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Sezvo tave kupeta gore, nhasi tiri kutarisa mamiriro ange akaita upenyu gore rino uye kuti gore dzva richange rakagutsira chii. Asi kunyange yebhanga guru rinokuretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank riri kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzine upfumi huri kukura kubva muna 2021 kusvika gore rino, vakawanda vanoti vari kutambura vachiti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvananga kumawere. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
World Bank inoti inotarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana, kana kuti 4.5% pakupera kwegore rino, mushure mekunge hwakura nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana mugore ra2022. Banga iri rinoti gore rino Zimbabwe ndiyo ine upfumi huri kukura kudarika dzimwe nyika dzemusadec. VaMoses Kumbweya, avo vane bhizimisi diki rekurima nekutengesa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira muriwo, vanotenda kuti upfumi hwenyika hunogona kuve huri kukura asi vachiti havo hazvizi kuoneka muupenyu hweveruzhinji.
Kukura kweekonomi kunofanira kubenefita isu tiri pasi vemabhizinesi madiki nevanhu in general. Saka pari zvino kana vakati iyo ikonomi yakagrowa whether iri World Bank kana kuti ndeveministry of finance izvo hatizvioni isusu. Totoona mabhizimisi ari kumbunyikizwa zuva nezuva parinobuda. Mari yatinoshandisa yatoti working capital iri kutoita diki. Saka zvakagozha kuti titi ikonomi iri kukura.
Joseph Chuma nhengo yeboka recentral committee yebato rezanupf vanoti zvisinei nekuvhiringidzwa kweupfumi hwepasi rose nekuda kwehondo pakati perussia neukraine, kukura kweupfumi hwezimbabwe kunoratidza kuti hurumende iri kuita basa nemazvo.
Hurumende yakanyatsobata nepamusoro panyaya yezvekurimwa uyezve nekumining sector. Chirongwa chefumvunza ndechimwe chirongwa chakaita kuti zvinhu zvese zvifambe nemazvo, nekuti takatozoona kuti mhuri dzakawanda dzakagona kuti dzikohwe kudya kunokwana mhuri dzavo, uyezve vakatosara nezvezvimwe vakatogona kutibisara vakonzera kuti vanhu vagone kuti vawane even mari dzokubhadhara maschool fees nemamwe maexpense avanonge vachisangana nawo semhuri.
Mutungamiri wesangano rezimbabwe congress of trade unions Muzvare Florence Taruinga vanotiwo kukura kweupfumi hakuna zvakwakabatsira vashandi.
Hapana chatiri kutarisa kuti ichi ndochatakabata kupera kwegore rese nekuomerwa basi. Mushandi ari kutambudzika kusvika pakusaziva kuti ozvifambisa sei. Zvinova izvo zvinoratidzwa nekurasikirwa kwatikaitwa nevashandi vakawanda munyika yezimbabwe, vamwe vachingodonha vachishayika nekushushikana mupfungwa kuti ramangwana richazovei, ndichabatei uye ndichatarisana nemhuri sei.
Izvo zvatsinirwawo namuzvare Tafadzwa Munodawafa vanotungamira rimwe remasangano anomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe.
Isu sevarayiridzi nemassive savings in general zvinototishamisa zvikuru, because kana tichitarisa mararamiro ataita gore rino tinotowana kuti standadi yeupenyu hwedu iri kuramba ichidzika, zvokuti varayiridzi vakawanda havachakwanisi kuisa kudya kwakakwana patafura yavo nevana vavo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vanoti kukura kweupfumi kunofanirwa kuunza shanduko inoonekwa mumararamiro everuzhinji.
Tinotarisa yatinoti the quality of the growth kana kuti the inclusivity of the growth. Zvakakosha kuti kukura kune kuchiita upfumi hwenyika kunge kuri associated nekucreate kwekwemabasa uye nekuderera kweurombo. Challenge iripo ndeyekuti tinonyanya kurely on maextractive sector especially mining, and mining hainyanyi kuunza mabasa akawanda. Saka takufanira kudiversify economy yedu especially tichiemphasize nyaya yevalue addition kuzvicherwa zvedu uye kumaagricultural commodities edu.
Muzvare Taruinga vanoti kusave nemitemo yakajeka uye inoshanduka nguva nenguva pamwe neuori ndezvimwe zvezvinhu zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika.
Corruption ndo imwe yemhando redambudziko rakurisa munyika yeZimbabwe. Tichiwanikwa tichishainirwa vashandi isu tinobuda zuva tichishandira nyika nevasingaendi kumabasa vanorarama neukopokopo hwecorruption. Havatorina chiremera nemushandi nekuti ivo vanoona zvavari kuita zvichiringe zviri pamwero.
Vachuma vanotenderana nemaonero aya asi vachitiwo izvo zvinoitwa nevanhu vanoda kusvibisa hurumende.
Pakati pedu kuna vamwe vanhu vanoramba vachiita zvinhu zvisingafaniri vanhu vanoita uori. Tinodambudziko rinobva kuvanhu vanogara vachida kuita speculation, vanhu vanokara, vanhu vasina hanya nekushupika kwevamwe vanhu. Ivo vanhu ivavo ndo vanogara vachikanganisa zvinhu vachiomesera vanhu, ndo vanhu vanotikanganisa ivavo.
Nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe nyika ichirasikirwa nemari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri pagore kana kuti 1.2 billion United States dollars ndeimwe yakaipa muromo pevakawanda gore rino apo nepfenyuro yeAl Jazeera yakafushunura hwainoti huori hunobata mambure avo kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Nepfenyuro iyi inoti goridhe iri rinotengeswa kuDubai pachiitwa zvehuori, asi hurumende inoti izvi ndezvemugotsi matsuro uye vaMnangagwa vari kuzorwa mafuta enguru mishuro yawasina kujiga. Asimkuru mkuru wa sangano Center for Natural Resource Governance Fafarai Maguu wanatuzaka kusha kutu urumende iwandu zezinu mnyaadze zicherwa. Urumende yaka vuma kupinda mchirongwa chikuti gazi risenyaye jukwere tirayo ku World Bank, International Monetary Fund ni zimu nyika ni mabanga anukwere tesa. Izo jino sangani sera kitasaru zuza kachena ni utongi weje kerere. Dr. Chitambarawano ati kuita jukuno guna kubatila jukuru mkugazi risajo upumi aswano tu urumende inofanu wakuzipira.
Maenzo ya rikonza na gavini sons ane ya wabatila mku dihila ni nyaadze corruption. Tundaza watigurela tatoza narura 2024 urumende ya prioritize ku implement kwa kuma reforms ya kutu mzimrana na yokari ene mapartners edu under the high level structured dialogue platform.
Nyanzo mnyaadze upumi mzunafundo Gift Mugano wanashanda ne Durban University of Technology 102 nyaye kushomeka kwema getsi yaka kanganisa wanyaye upumi muna 2023. Vanotiwo nyaye urumende kuramba ichishandisa dorare munyika ririkusha ya simba irikupa kuti kugadzirisa nyaye zveupfumi kunetse. Asi chipanga mazano chebanga guru Reserve Bank of Zimbabwe persistence kwanyanya vanoti hapana chakaipa pakushandisa dorare munyika. Kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze, kuderera kwemitengo yezvicherwa pamusika wepasi rose pamwe nekuderera kweupfumi hwenyika yeChina zvinotarisirwa kuvhiringidza kukura kweupfumi hweZimbabwe mugore rinouya. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5% gore rinouya. Asi kuwedzera kwavakaita mitero mubhajeti regore rinouya kunonzi nevamwe munongedzo wekuti zvinhu hazvina mira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 Mumulawayo, ndini Kudzana Msengi.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti vararidza vasi kufara nedanho rehurumende rekuvhura zvikoro musi wa 9 ndira vari kutanga form yekutanga vachienda musi wa 7. Vachere vanoti vararidzi havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Mubhajeti regore rinouya gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mari dzemadhora ekuAmerica dzokubatsirikana dzaipopiwa varayiridzi kana kuti COVID allowance yave kuzopiwa semihoro. Asi vachere vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti izvi hazvina zvazvinobatsira varayiridzi.
Danho ratorwa nehurumende rekuti zvikoro zvichivhurwa musi wa 8 January 2024 harina zvarinonyanyochinja pamatambudziko atakatarisana nawo sevarayiridzi uye matambudziko atagara tichitaura nezvavo nguva refu.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo vachere?
Matambudziko aya anosanganisira nyaya yemihoro. Isu sevashandi mihoro tagara tinotaura kuti mihoro yatiri kuwana mishoma zvikuru. Tinoona kuti izvezvi tatarisana nekuvhurwa kwezvikoro mari chaidzo dzekuti vana tinge tichavadzosa kuzvikoro, isuwo sevarayiridzi vane vana hatitorina mari idzodzo. Tichangobva muholiday yeChristmas. Holiday yeChristmas yanga yakaoma zvikuru kwatiri isu varayiridzi.
Nechikonzero chei?
Nekuti tikatarisa kana yainzi bonasi yatakapiwa iyo yakauya mumwedzi miri haina zvayaitokwanisa kunge tichakwanisa kuti titenge tiunganidzewo tifare seyaiwa nguva yezororo yekuti tinofanira kunge tine mhuri dzedu chifara, asi hatina izvozvo hazvina kukwanisa kunge zvichiitika. Uye apa tabva tatarisana zvekare nekuvhurwa kwezvikoro, saka tiri panguva yakaoma zvikuru sevarayiridzi. Tiri kuona zvekare kuti iro gore rinori tine nyaya yakaintrodyuswa negukota rinoona nezvemari, nyaya yemitero.
Pane dambudziko rei apa vachere?
Nyaya yemitero iyi inyaya ichaita kuti urombo hwedu hwatagara tiinawo huwedzeredze zvakanyanya zvokuti kutambura kuchange kuripo kwakanyanya kunesu isu vashandi, nekuti tikati pamari yatiri kunge tichitambira ishoma tobva tatanga futi kubatirwa mitero pane zvinhu izvozvo. Matambudziko acho anenge akatiremera. Zvisinei hazvo, isu sevamiriri vevarayiridzi hatisi kuzopeta maoko takatarisana nematambudziko aya.
Muri kuronga kuita sei?
tine nzira dzatatora dzekuti matambudziko aya agadziriswa. Chinhu chekutanga ndechekuti isu tiri kuramba nyaya yemitero yakaintroduswa iyi negurukota rinoona nezvemari. Havangatibatire mari pamari shoma yatiri kutopiwa nzungu idzodzo, toone kwatichabvisirwa futi imwe mari nekuti upenyu hwedu hunenge husina kumira zvakanaka. Saka isu tichanyorera hurumende tichiudza nyaya yemitero iyi, uyezve nyaya yatagara tichitaura nyaya yemasalaries. Hurumende ikasateerera izvo tinofungidzirwa kuti vanofanira kuteerera. Tine mamwe matanho akawanda futi atichatora kuti zvinge zvichagadziriswa. Tichava petishena, tichaita zvese zviri pamutemo kuti nyaya idzi dzinge dzichigadziriswa.
Hurumende iri kuti mugore rataa kupinda iri ichawedzera vamwe varayiridzi zvikoro zvishanu 5,000. Munoti kudii nenyaya?
Tinotambira zvekare nyaya yekuwedzerwa kwevarayiridzi muzvikoro. Tinoziva pari zvino kune haya ticha pipu resho kureva kuti varayiridzi vashoma, vana vakawanda, izvo zvinozokanganisa kunyatsodzidzisa uye kuti vana vange vachinatsowana dzidzo yemhando yepamusoro. Asi tinofanira kunge tichigadzirisa root cause iri kukonzera kuti varayiridzi vange vari vashoma.
Chikonzero chei?
Chinhu chikurusa inyaya yemihoro iri kutambirwa nevarayiridzi. Saka tinoona uchero hazvo kune varayiridzi vauya education mucharamba muchibuda varayiridzi vachibuda kuti vachisiya mabasa vachienda kunyika dzakaita sana UK vachinoita basa rekewik, nekuti chero munhu apinda akangoonawo zvekare kuti haana chaari kuwana mukushanda kwaanenge achiita vachange vachingobuda. Saka izvi hazvigadzirise dambudziko zvamuchose. Dambudziko rinogadziriswa mushure mekunge wapa mihoro iri attractive, mihoro inoita kuti vaticha anga achiretainwa arimo muzvikoro, zvoreva kuti varayiridzi vedu havachabuda kunge vachienda vachisiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika vanenge varimo umomo muzvikoro.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Ngatiendei kuna Blessing Zulu zvekare.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa OUR LIVES. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Advocate James Bayanai, ndiri director we Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, uyezve ndiri director we Zimbabwe Spelling Bee. Muchidimbu ndingati Zimbabwe Youth Development Foundation Trust i-organization inobatsira zvinhu zvakawanda zvine chekuita nevechidiki uye nevanhu vakaremara.
Ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino neZimbabwe Youth Development Foundation Trust tanga tichifokasa neprogramu yatinoti The Forgotten Amputees of Zimbabwe. Apa patanga tichiedza kubatsira vanhu vatingati pachirungu maamputees, kana kuti vanhu vakabva, kana kuti vasina makumbo kana maoko, nekuvatsvagira atingatiwo maprostheses maoko kana makumbo.
Makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
So far takakwanisa kubatsira vanhu vanodarika ivo 50 as of now kuvapa mareplacement hands kana kuti maprostheses maoko. Pari zvino zvakare tiri kutarisira kuti tiri kubatsira vanoda kusvika ivo 100 kuti tivape makumbo, vasina makumbo. Saka makumbo ayo ari kugadzirwa kuno kuAmerica, tozoashipa zvedu achienda kuZimbabwe. Asi takakwanisa kutora all the information of all those amputees that are missing their legs. saka ndo mamwe maprograms atina opa nguva dzino idzi zvakare tinobatsira kupromota yatinoti literacy.
Muno batsira sei munyaya dzedzidzo idzi?
Iko zvino tine container remabhuku, my children's books, my library books, riri munyanza riri kuenda kuZimbabwe rinofanirwa kusvika end of January. Tichange tichishanda nemaschools akawanda wanda ari kumamisha vari kutanga malibrary, tichivabatsirawo kuti vatange malibrary through mabooks iwayo and other educational resources. Zvakare tiri kurana naimwe program yatiri kuda kubatsira chikoro chekwaChirumhanzu chinonzi Maware School.
Muri kuda kubatsira sei chikoro ichi?
Tiri kuita mushandira pamwe nevamwe kuti tida kushamisa vana vepachikoro ipapo. Tiri kuda kuvatengera vese vachingovhura zvikoro chete. Pane vana vanokwana kuita ivo tongoti vari close to 300. Saka tiri kuda kuvatengera shangu vese zvavo pachikoro pese. Ndo zvimwe izvozvi. Then ndiri kudivire Zimbabwe Spelling Bee. Tiri kutanga yatinoti iyo Zimbabwe National Spelling Bee Program. Takaona gore rino iri takaita zvakare National Spelling Bee Program. Macompetitions ezviperengo anoitwa nemaschools ari munyika yese yeZimbabwe, the whole country. Takakwanisa kuita this year takaita a successful competition, takaita macompetition kumaprovinces ese. And vana vedu vakahwina pamanationals, takazoita manationals kuHarare vakahwina vakazoenda kuUganda. Kwavaka no compete against other countries dzakawanda chaizvo dzinosanganisira vana South Africa, Nigeria, iyo Uganda, Ethiopia, South Sudan, nedzimwe dzakadaro daro.
Vakasimudza mureza here vana vakabva kuZimbabwe?
Vana vedu vakanoita zvakanaka chaizvo. Vaviri vavo vanodzidza, one anodzidza paKyle College anonzi iye Madombiro. Neumwe wacho akavuya nema bronze medals.
Ko gore rinouya zvinenge zvichifamba sei?
2024 takuita program iyoyi, another national program. Tiri kutarisira zvakare kuti 2024 program ichapinda vana vanokwanisa kuita ivo 10,000 throughout the country. Then azowina manational competitions vachaenda kunoenda about 6 mawinners ku Nigeria, ku Abuja, muna December of 2024.
Ko vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi chaizvo advocate bayanai?
Vakaenda pa Facebook vanoona, vanoti tsvaga ipapo, vanotsvaga inonzi Zimbabwe Spelling Bee volaika zvavo. Kana kuti vanotsvaga zvakare imwe yakanzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust volaika zvavo. Ndo mapeji edu maviri iwayo ari paFacebook. Kana vachida kufollowa zvese zvatiri kuita vanotibata ipapo, uye kana vachida vane marequest avo kana zvimwewo vanongotibata, vanongotisira mainbox.
Aiwa, tinokutendai advocate bayanai nebasa guru ramuri kuita uye nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo.
Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Manga makateerera kuna advocate James Bayanai vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe ivo vari muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chino Our Lives, apo munenge motangazve kuchipakurirwa naJonga Kandemiri.
Chino gender blessing Zulu vatereri, musakangaona kuteerera chirongwa chino svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mafashami emvura ari kutarisirwa kupera nhasi mushure mekukanganisa matunhu akawanda munyika, uye pachishirwa kuti pachapararira zvirwere. Vakawanda vanoti kunyange upfumi huri kunzi huri kukura, vachiri kunonga svosve nemuromo. Varayiridzi vochema-chema nedanho rehurumende rekuvhura zvikoro zvichemo zvavo zvekupamhidzirwa mari zvisati zvanzwikwa. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Abayisiphathelane leZimbabwe.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kumpalakazi 2023. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ubudlwangudlwangu kubandla lesi-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla.
Uphathe umtambo we-finance, labantu abanjenge World Bank bathi i-economy iyakhula, engxenye bayakubona sibili ikhula, kodwa ebantwini ukukhula kwangukhona akuzange kufike. Intengo iqhubeke ikhwela.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libuvili bani.
Kufana nalokhu okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba ngesilungu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwevidiyo yengoma yomhlabeleli uJah Prazer ethiwa Waletikali, abanye abathi ayihloniphisi ngoba ilamantombazana agida enqunu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Ubudlwangudlwangu kubandla lesi-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho osekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla uMnumzana Tererai Obey Sithole. USithole ubevinjiwe ukubuka kumbe ukuxoxisana labantu enkundleni yebandla lesi-CCC. USithole uzonde waze wahlasela abaphathi balinkundla esithi bamthiya phandle. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Siziva eloba enkundleni le uthe kube liphutha nje ukuvinjwa kukaSithole kungenziwanga ngabomo. Kodwa abantu abalobe enkundleni le bathe akwenzakali ukuthi umuntu asuswe ngephutha, okutshengisa ukuthi kulokulwa kwenkokheli yebandla. USithole wake waba ngumgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDC Alliance. Imizamo yokukhuluma lo Siziba kumbe uSithole yehlule.
The Voice of America, VOA.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libuvili bana. Osekudanise abanengi ukuthi inhlanganiso ezibona ngomnotho wamazwe ezibalisa iWorld Bank zithi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyathi ubungumnyaka onzima kakhulu ngasikhangela umkhonomi labantu makhaya. Umphathi mtambo we-finance, labantu abanjenge World Bank bathi i-economy iyakhula, engxenye bayakubona sibili ikhula, kodwa ebantwini ukukhula kwangukhona akuzange kufike. Intengo iqhubeke ikhwela, abantu bebengela mali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo. Uzabona ukuthi abantu abantu abalengi baqhubeka besiba ebunzimeni khathesi umnyaka uphela. Sikhangela njalo ukuthi khathesi kungaba le drought ukuthi kuzaba nzima futhi sikhangela umnyaka ozayo.
Kodwa siyabona ukubana umnyaka wonalo ubungafani leminye iminyaka ekuthini ezitolo lapha ubusithunga ngena uyayithola yonke into oyifunayo. Singathini nxa ukhangela ukubana into bezingahambi kahle kodwa bekungcono phakathi kwezitolo ama supermarket.
Leqiniso lelo elokuthi into bezikhona sibili ngasikhangela iproduction ukanye njengani iproduction yezinto even ezivela elizweni iproduction ebikhona sibili kodwa ezikhwameni zabantu bebengela imali yokuthi bathenge izinto zakhona. So uzabona ukuthi abantu bebethenga engxenye kuma tuck shop lezinye indawo ezichiphileyo mbita. Uzabona njalo ukuthi i-economy yethu ama supermarkets lamanye ama companies amakhulu bebelobunzima sibili ngoba bebesithi ama tuck shop asiyethatha i-business la.
Ungathini nxa ukhangela ele isisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika kuyatshengisa na ubana kulube kulobunzima.
Umnyaka uqalisa idola laseZimbabwe belisibindile lijana kodwa siqeda kathesi uzabona ukuthi nxa sikhangele i-black market awumbe singathi ungasikhangela i-black market sabona ukuthi isisindo se-dollar siwe kakhulu engasi-compare kumbe ngasiqhathanisa le market le e-Reserve Bank eyokuthi i-dollar bayalithi i-7,900. So uzabona ukuthi isisindo se-dollar azange siwe stable sike sahlala okwesikhatshana endaweni inye kodwa umnyaka osuphe la kathesi sibona njalo ukuthi idola leZimbabwe selisiwa futhi.
Manje nxa sikhangele elakusasa ubona lizaba lobubelo na?
Ithemba ngelokuthi aloba abantu bengazuza emasimini lapha bengaba lenzuzo esingathi etholutho ngoba ukukhanya njengani into ezinjenge drought azifuna ukuthi zibe lobunzima lapha. So ngasikhangela njalo ukuthi i-budget esalethulwa ngoba uMthuli Ncube kukhanya njengani li-local lama-taxes amaningi abantu bebengela mali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo. So ngibona njengani elakusasa ukulobunzima futhi obukhona mbijana.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera ocubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela namba wakubengula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Ukwenze maphandleni izakhamizi zesabelo sezansi emandebeleni zithi ukuba lukhuni komnyaka ka-2023 ngenxa yendlala edalwe yikungani kahle kwezulu okubangelwa ikuguquka komumo womkhathi kukhanya kuzaqhubekela phambili. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo likhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube nganeno. Izulu liqale ukuna okuzwayo kusukela ngelanga lekhisimusi yosekuthiye abanye sebelethemba lokuthi mhlawumbe bengadobhadobha okuthile emasimini. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziningi zithi bezibhekane lendubo eziningi lomnyaka ukwedlula embalwa edluleyo ezigoqela indlala kanye lokuswelakala kwamanzi. Ngalokho zithi sezilinde ukuthi lomnyaka ufike komlindi uyacina zibone umnyaka omutsha ukuthoziphatheleni. Unkosikazi Saziso Khumalo wayisakhamuzi evokole insiza uDumangoye belale ziko lonyaka.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka olukhulu kakhulu ezimpilweni zethu
bekungela kudla silendlala emangalisayo sesiswela la izifuyo lathi sesiswela lokuthi sidleni sesilimile ngezulu lonaleli linike sikhangelele ukuthi kumbe kukhona esiza kuthola kodwa uhlupho yilona lolu ukuthi indlala yilokhu ikhona okokuthi sikhangelele ukuthi nga siyathola usizo uhulumende asini udla sisalinde lokhu esikulimileyo.
La mazwi asekelwe ngesinye isakhamuzi sesitele zeKwana North, uMnumzana Zwelithini Gabula.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka okade uhlukuluza izakhamizi kakhulu esabelweni sakithi ngoba izulu belingananga umnyaka owandulelwe 2023 kwasokusitsho ukuthi-ke abantu abazuzanga kudla emasimini kwasokusithi-ke la manzi amanzi aswelakala sibili sibi sokuthi bona abantu bazuze basebenzise empilweni yansuku zonke. Lokhu kwasokuhlukuluza futhi lezifuyo amanzi abeswelakala phose impilo yabantu bebetshona ilanga lonke abantu bedinga amanzi.
Unkosikazi Siphathiswa Wenkalo esilikwe eKwana North udubu nzima ababhekane labo lomnyaka bekukuzinga laphezulu.
Siphathe kubi kakhulu, intengo yempahla ibikhwela njalo nje imali ngapha singayitholi. Kwazothi lapho ususiyaphela umnyaka izulu laphuza ukuna safelwa futhi izifuyo okuyizo sikhangelela ukuthi ibhenki yethu sonakalelwe kakhulu yizifuyo. Lanxa izulu libuyile lifike sokukubi kakhulu kithi lapha eMandebeleni.
Uqhubeke ethu ufisa ukuba ngabo uhulumende uyazama ukulungisisa ezinye zendubo ababhekane lazo ikakhulu emaphandleni.
Uhulumende angangenela sisize ngokusilungisela imigwaqo lokukhangela ngezingozi lezi ezisemgwaqweni lokwehlisa intengo yempahla ezitolo lokuthi sithole imali eqondileyo esingakwazi ukuyisebenzisa.
Kusenjalo lanxa iningi lithakazelela ukubona kwezulu kuleviki izakhamizi ebhewula sekule matobo bezikhale ezimathonsi ngekhisimusi ngemva kokuba besilisa ababili bethethwa ngumfula osimukwe esewula. Izidumbu zababili laba zitholakele. Izanuse zomumo omkhathi zikhuthaza uzulu ukuthi engalingi achaphe imfula egcweleyo. Izulu belisina mihla ngemihla endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusukela ngosuku lwekhisimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngezibhekane labesifazane sixoxa lo nkosazana Magdalene Moyo osehlale kweleBhilitane okweminyaka eyisikhombisa edabuka eZimbabwe eCholocho.
Mina ngicabanga ukuthi wonke umuntu sonke sakwazi ukuthi ekhaya nakanjani, ekhaya bekhaya akukaze kube mnandi ukuthi ube kude nasekhaya. So kwenzeka ikhuluma ngendaba yemisebenzi na yonke into sasikolode sokuthi awukho ekhaya, sihlala sikhona especially ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Manje uyakucabange yini ukuthi ngeminyaka elandelayo uzabuyela ekhaya?
Ya, ngalithemba. Ngiyake ngicabange ukuthi ngeminyaka ezayo umuntu abuyele ekhaya, ngalithemba, nginasifiso.
Manje siyasizwa abanye bekhala ngokuthi ngaya emazweni imendo kayitholakali lokunye kunjalo, ukubona njani wena?
Liqiniso, liqiniso, lama ngendanga.
Kanti kubangelwa yini? Kungakubangelwa ukuthi abesilisa abaya emazweni basuka besiyadinga abanye abangaso bekhaya, omama abangaso bekhaya?
Mina ngazi, kodwa mina into esengiyibonile, into engiyithoyo engiyibonayo so far ukuthi kuyasetshenzwa lapho lela ukusebenza senda ngabantu, abantu abafani kodwa ana sithilela ukusebenza and imali eningi umholo, mhlawumbe ma uthola umholo wonke ihafu yonke kumele ukuthi ubhadale ngayo iindleko zogesti, irenti, into ezinjalo. So esifuna esiningi ukuthi uziye endaweni lapho ungahlangana khona nabantu ngobathi shop pieces or ukuba ne-social time siba sincane kakhulu and akwenzeki ukuthi abantu ngesikhathi esisodwa be-offer bengekho emsebenzini. Umunye akasebenzi namhlanje, omunye kusasebenza. Manje iKhisimusi ngama-holiday, ababelungu balapha bayakhuphula umholo ukuthi hayi mhlawumbe mangabe bewuhola $10 manje iKhisimusi uzohola $15. So kuyaheha akwenza ukuthi ngihamba ngemsebenzini. So manzi kwabanye abantu but mina engikwaziyo esikhathini esiningi ukuthi abantu bayasebenza and ama-bills alapha mani akuzulu kakhulu. He hardly has into abathi i-social time, like bakhona abakwenzayo but abaningi lela ukusebenza la ma-bills sithumele ekhaya nathi sidle. So ona ngathi ma ngithathe 2 days ngahamba ngayohlangana nabanye abantu kumbe angabe uhlala kuphi nakuphi endaweni ezithile, ubona ngathi sewumoshe kakhulu into ezinjalo.
Manje nxa ukhuluma ngokuphathisa ekhaya, liphathisa okunganani? Ngoba sesike sezwa abaphathi ntambo beZimbabwe besithi bona imali eningi ephathisa ilizwe ivela phandle kwamazwe, liphathisa okunganani?
Umuntu osebenzela ekhaya esikhathini esiningi, mina mangibona esikhathini esiningi, like njengoba beke wabuza ekuqaleni ukuthi umuntu unasoyini isifiso sokubuyela ekhaya, sikusila ukuthi awuthi ngiyakhe kancane kancane kumbe ngamabhizinisi kumbe kusiza la esibuya khona, whether kuselokishini whether kusemakhaya. Naw uyayishisa intuthuko, angithi sometimes siyenze la ama-cooperative ukuthi ayi mhlawumbe ma singafaka amanzi endaweni ethile, mina ngibuye echolotsho, mama mubuye echolotsho ukuthi echolotsho laphayana ngathi umuntu kungaba la manzi izibhedlela zangikhona. Imkondo uhlala usekhaya, hayi ukuthi intuthuko yonke uyayifisa khonayo lapha okuhle, ufisa ukuthi sengathi ngabe nabasekhaya bayakuthola. Zalutshana ukuthola abantu aba-selfish abathi hayi mina ngiyasebenzela nabantu abami sidla imali silana si-right, kukalutshana kakhulu. I think futhi nangendlela esikhuliswe ngayo.
Nxa sikhangele okwenzakala kathesi ekhaya ikakhulu kwezepolitics, lina abasemazweni likuthatha njani? Kukhona yini eliyaliphathise ngakho njalo eliyaba lifisa njengoba lingavoti, lingavunyelwa ukuvota lisemazweni? Lina lithatha njani ezombusazo?
Phathisa lapho esiphathisa khona ngendlela ezeneyo, ukuthi abantu abayibo abakhona emakhaya kube yibo abaqhubekisa umsebenzi. And esikhathini esiningi ngithi-ke ngesona ukuthi siyacindezelelwa kakhulu, abantu bakithi abafakwa kuma-positions. Nokuthana ukuthi likubonayo mhlawumbe ma kuvotwa ngishibhe phalele liyani elabe libhale ukuthi votela iphathekile. So abantu abasekhaya kunzima ukuthi balenze bayawenzise abe maningi bakhankase. So omunye nomunye uba naso isifiso sokuthi okay mina ma kukhankaswa kungakhathalekile ukuthi umuntu ukhankasela yiphi iphathi, but kuba nangindlela zokuthi kuhlanganise izimali kuyenzwa ama-fundraising abantu baphathise ngendlela ezihlukeneyo futhi bezame ukubona ukuthi kuba nomehluko or kuba nenye i-government. Ma kunzima, ma kunzima but esikhathini esiningi abantu bayayenza.
Hello ke bekungunkosazana Magdalene Moyo isizalani seZimbabwe esesihlala kwele Bilitane, ubexoxa ekuhlelo lwethu lwezabesifazane. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lo Vusa Mkhaya umhlabeleli. Sihlaziya udaba lwevidiyo eyomunye njalo umhlabeleli uJa Praiser esidale inkulumo.
ungasitshela ukuthi ubone njani ividiyo le entsha ekajapreza? Sibona abanye bekhala ukuthi hayi kayenzanga kuhle ngoba kulabantu abanqunu lapha amantombazana anqunu. Wena uyibone njani?
Mina ngokubona kwami ividiyo iyenzwe ngezinga eliphezulu. Esintwini siyakwazi ukuthi ubunqunu buyahlonipheka. Ngakho-ke laba abakhalayo lawo abakhalayo ngiyabazwisisa ukuthi mhlawumbe baye bebukela labantwana njalo abakujayelanga ukubona kusenziwa ngumuntu wakithi, ngumuntu wesintwini. Kufana nalokho okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba ngesilungu engela hlupho ukwenza lokho. Kodwa nxa ungathi khona kakhuluma izinto zonke zomzimba ngesiNdebele, kungaba nzima ukuthi ezekhulume izinto zensitha ngesiNdebele ngoba vele akujayelekanga kwenza njalo. Kodwa ngesilungu hayi, uyakhuluma nje calaceleni ngoba kuyabe kungani kunormal.
Kodwa bakhona abathi nanku siyabona uBeyonce labanye abahlabeleli bemazweni laba kunye labe South Africa besiba lamavideo afanayo alamantombazana gida phose enqunu. Kodwa abantu bayathakazelele lamavideo. Uthini wena nxa ukhangela osoku usenzakala ngevideo kajapreza?
Njengoba ngishilo nje ukuthi siyababona bemazweni, siyababona beSouth Africa baya kwenza lokho njalo akula ukukhonona okuvela ebantwini bakithi. Akujayelekanga ukuthi bekubone kusenziwa ngomunye wethu, yikho bekhonona. Kodwa mina ngikubona okwenziwe ngujapreza kuyinto enhle kakhulu ngoba yonke into lesiqalo kumele siqalise samwe. So bazajayela, ayihope ukuthi bazajayela.
Kodwa ngokubona kwakho ubona ungani sizafika yini isikhathi abantu abazemukela khona ingoma kumbe amavideo afana layo nale ekajapreza kungela kukhonona?
Isikhathi sizafika, yonke into lesikhathi sayo. Liyakhumbula ukuthi khona ngo-1979-78 sasingavunyelwa ukuvota, abadala bethu babengavunyelwa ukuvota. Kwafika isikhathi baqala ukuvota, abantu bazajayela ukuthi i-art must not be censored. Njalo ngiyathemba ukuthi ujapreza uzaqhubeka esenza khona okwakwenzileyo ngoba engalahla ithemba, uzabe sebaprove right abantu.
Abanye njalo ngabathi okwenziwe ngujapreza ukuthi kuhuge abantu, kathesi nanku abantu bakhuluma ngayo le ividiyo okuzabangela ukuthi abantu bebe baningi abaya ebulenjini lapha ukuyabuka leyo video abesethola abantu abaningi abayibukayo. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Mina ngibona ngani kube kwaza kwenzayo nje. Njoba ngisitsho nje ukuthi khona i-art akumelanga isenzwe. I-video leyi sesikhuluma ngayo lathi nje sikhuluma ngayo ekhathi esemsakazweni ngenxa yokuthi khona nalokho kwenzakele kiyo. Kodwa maningi ama-video asewakhiphayo asikaze sikhulume ngawo. So njengoba besitsho nje ngesikhiwa ukuthi there is no bad publicity. So mhlawumbe ubekwazi vele ukuthi ngendlela abantu abakhule ngayo, esikhule ngayo, especially eZimbabwe, kuzaba lokukhonona nokukhuluma okuthize ngoba abajayelanga ukumbona esenza imisebenzi enjalo. Bamazi esenza imisebenzi yesintu, lokhu abathi traditional artist. Ngakho-ke hayi, mina ngibona ngani abantu kumele bejayele sibili ukuthi i-art injalo. Ayisikho ukuthi khona ngiyoqala emhlabeni wonke uwenza into enjalo. Siyakubona kuma-videos njengoba sike sakhuluma ngaphambilini, aboBeyonce siyakubona kuma-videos awo i-South Africa, awo umhlaba wonke nje jikelele. Kodwa nxa sowusenziwa ngowakithi sokungani wenze ihlazo ngoba abantu kabakujayelanga. Mina angiboni cala, angiboni ephambanisile, mina ngibona i-art.
Lo-ke bekunguVusta Mkhaya, umhlabeleli ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye.
Okwamanje sesisiya kuhlelo abaculi bethu. Liviki sihamba lomculi wengoma zesintu uBrian Sibanda ozibiza njalo ngegama lokuthi Ezebhubesi, The Lion's Pride. Yena osethule isingle elesihloko esithi Dear Bambo Lwami. UBrian udabuka kombimba esigabeni seBhambathi ePlumtree. Nangu-ke lapha exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngibingelele kumphathi wehlelo ngibingelele kubalaleli bomsakazo ngicula umculo wesintu okuwumculo omusha oyigenre entsha obizwa ngeAfro Imbube Traditional Music okuwumculo engisungule 2018 so far senginama-albums angu-2 nesingle track eyodwa eyenzwe nethulela yona lana emsakazweni enesihloko esithi Dear Bambo Lwami okuyi ingoma engisebenze nama artist angu-2 uKendi Ncube ongumculi wegospel no Donald Mlalazi ongumculi wegospel naye
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngokuhlala ngase South Africa esowethu obafika mhlawumbe ukuthi baxhumane nami bangaxhumana nami lezi nombolo +27 84 61 32 505 angiziphinde +27 84 61 32 505 sesiyakwazi ukuthi sixhumane siwazi ukuthi asihleli inhlelo zokuthi angazithola ngayiphi indlela ngoba for now indlela ezokuthi umculo muwuthole mhlawumbe bawuthenga ngakwazi ukuthola ku-USB
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
umlayezo engiwubhekise kubalandeli nakho ngidlisa amazwi okubonga kusukela ngisungula lo mculo ngisungula le iqebu ngiqala le ndima ngo-2018 ngibonga mina uxhaso lwenu
Yes, ebhubesi ke lezo The Lion's Pride uBrian Sibanda sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ubexoxa ke lo ntungameli inkomo Studio 7 kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela
ubudlwangudlwangu kubandla le-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla. Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa njalo elakusasa likhanya libovili bana. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.